Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 8/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ine hangu handioni chatingati tiri kupemberera panyaya yeempowerment takasara padecision making takangosara futi.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai.
On arrival at Wilkins, anga atofaringa ari Friday tachinge bozoitendo just such dinamgeti.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare oramba kuti pane munhu abatwa nechirwere checoronavirus munyika achibva afa.
Tichabuditsa an official position visa after tapedzerana nechikafu. Atikuda kuti tichipauya tsamba toti zvakati, pauya tsamba toti zvakati, kuti pane masamba ari kuchinjana macommunication.
Kafu inonzi yaramba kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika, kunyange hazvo ZIFA ichiri kuti iri kumboedza nepainogona pose kuti mutambo uyu udzoswe muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai munyika abatana nemadzimai pasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti ichazocherechedza zuva iri zviri pamutemo nemusi wa16 mwedzi uno. Dingindira regore rino rakanangana nekurudzira kuwaniswa kwemikana yakaenzana kumadzimai uye kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vanoti hurumende yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakwanisa kusimudzira madzimai munyika.
I think it has done very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa mumakurukota ematunhu, tine madzimai makumi mashanu kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
Asi mashoko aya anopikiswa nemumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato rinopikisa reMDC, amai Linet Karenyi.
Aiwaka, kana hurumende yava Munangagwa ichinzi iri kusimudzira madzimai, ngatiende mukabhineti yavo yova Munangagwa. Mune madzimai mangani? Ngatiende kune mamwe makomishinazi kana mabhodhi ese ana Zinwa, ana Enarazeti, ana Zutko. Zvakangozara, hazvina chinonzi madzimai ari kupiwa zvigaro. Kutaura chokwadi, hatingati isusu zviri kuitwa nemazvo. Mukatarisa izvozvo varida kutoita maamendment chaiwo. Maamendment iwayo ari kutobata kuti kutora kodzero dzedu semadzimai.
Ko mamwe madzimai anoonawo sei nyaya iyi? Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzevanhukadzi, amai Sungano Zvarehwanashe, vati zuva ranhasi havana chekupemberera, vachiti madzimai munyika havasi kusimudzirwa.
Ine hangu handioni chatingati tiri kupemberera. Panyaya yeempowerment takasara, padecision making takangosara futi.
Kunyange hazvo bumbiro remutemo richikoshesa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume, amai Zvarehwanashe vati izvo handizvo zviri kuitwa, vachipa muenzaniso munyaya dzezvematongerwo enyika.
ane kuma political parties uko ndo kwakatonyanya manje hakuna zvachose kungeswa kuzvigaro zvisina nebasa rose why sei nokuti vanozva kuti pamutemo unongoti gender equality pati hapana chinonzi pachirungu enforcement chinova manikidza kuti itai gender equality iyoyo.
Mashoko ayatsinirwa nemukuru wesangano reWomen Action Group Amai Edna Musiwa vati vanopemberera kuti kwave nemutemo munyika inosimudzira madzimai asi vakati chinoshungurudza kusatevedzwa kwemitemo iyi
kuconstitution kuti iri kutotipawo mukana kuti hapana discrimination topiwawo mukana kupolitics kuti decision making and so forth. But kana takutarisa zviri on the ground ndipo pane dambudziko ipapo nekuti hapana kunyatsoitwa ma measures anoita kuti 50-50 yacho tiwane sevanhukadzi.
Amai Musiwa vati zvinoshungurudza kuti kunyange munyaya dzezveutano chaidzoo madzimai haasi kukosheswa. Vakapa muenzaniso wokukwira kwemitengo yekunyoresa pamuviri zvisinei nekuti hurumende ine chiga chekuti vanhukadzi vane pamuviri vabatsirwe pachena kuzvipatara zvehurumende.
Kune nhingiri free health policy iriko asi nhasi chaiko nashitara nemadzimai kusaluni kwandaswera vachitoti izvo maternity kunyoresa nhumbu kunenge kwakuita $600.
Mukuru wegender commission Amai Virginia Muwanigwa vatsigirawo vakati nyika ine bumbiro remutemo rakanaka sezvo richipa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi.
Tinoona kuti muZimbabwe chinhu chatakakwanisa kunyatsoita chatinotemba nacho ndechekuti bumbiro guru redu remutemo rinonyatsotaura kuti vanhukadzi vane kodzero and senyika hatibvume kusarura. Tinoti tinoda kuona gender equality kana kuti kuyananiswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Asi amai Muwanigwa vati dambudziko guru munyika nderekuti mitemo inoenzanisa mikana iyi haisi kutevedzerwa. Zuva remadzimai rava nemakore zana nemapfumbamwe richicherechedzwa. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany musi wa19 Chivabvu 1911. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi varamba mashoko ekuti munyika mune chizvarwa chekuChina chakafa nechirwere checoronavirus. Dr. Chonzi vanoti ongororo yavakaita yakaratidza kuti chirwere chizvarwa ichi chainge chiine chimwe chirwere. Kuti tinzwe zvizere tavabata kuti vatsanangure.
Friday kuno pane Chinese couple vakabva kuKwaMutare mudzimai wacho achirwara. Akabva kuChina end of January. Saka we don't know kuti akarwara here achingobva kuKwaMutare but vakaenda kuKwaMutare. Then Friday ndokubva azobva nemurume wake Friday morning athink anga arwarisa achienda kuHarare kuno kuzoona their Chinese doctor anonzi Dr. Deng. Apa akasvika Deng akaona kuti ari ma chest problems ndobva amurefer to the next private hospital yanga iri West End in this case achiti anoda maybe ICU for ma respiratory distress whether it was corona or any other reason atansingazivi.
Saka akaonekwa here pachipatara ichi?
Vakasvika kuWestern, people will not come to me. Saka havana kuti mumonitor ndobva kumuti aiti aende kuWilkins. On arrival at Wilkins, anga atofa, I think anga atofira aida, achingobva kuWestern or just at Spinham Gate. So when they got there, our nurse went ndobva anoona kumotikari kwaanosvikira kutend. Ndobva anonomucheka ari motikari akatoona kuti no, this one atofa kudhara. So she then went back. Actually, the nurse said that her bones were set fire on the dead until doctor away. But she was an experienced somebody that I know. Let me go and put on the protective gear. Touching Tora Tessa body, actually, isolation. We treat the body and then we take my specimen for confirmation or dispersion of kuti areku anga ina ya corona. I don't know. We can still do that. It's just a nasal swab.
Zvamuri kutaura izvi zvinoitwa here pachituna?
That can be done when somebody is dead. So that's what we then did. Akapinda isolation akatorwa the swab yakatorwa ikaendeswa ku national. Akatorwa with another Italian angabva kwanga ine bit of chest tightness. So the two swabs arrived in this National Reference Laboratory.
Zvino tora nguva yakareba sei kuti mukwanise kuona zvinenge zvabuda paongororo yamune muchita?
This is true because it's a confirmatory test. You know, tora long, it takes about 5 hours. So we're anxiously waiting for the 5 hours. In the meantime, the body was there, Tangatato Missan body bag, and the husband and two Zimbabweans, Angawaba and Iwantar, Tangatakatu watching it as it amended to a result in Budasi. So I forgot the blood result, which was negative, the Patagas went to the body in the agenda of Mochar Kwedu. And then our Tawa Twitter is my contact. So we are putting them under surveillance just as patients of contact of interest. I see the result is very negative. So for now, we think that it may have been something else. In fact, even the acuteness here is charged from what we saw. We thought maybe anger and something else, maybe some cardiovascular problem that was being masked somehow. It happens in outbreak situations where people then don't look for other pathologies. They just say, chakati, and people are not properly assessed. So we suspect that she was not properly assessed on corona. The Banguska, she said the test that we did at Wilkins was, to our specimen Wilkins, you know, analyze work National Reference Lab at Harare Hospital.
Avo vanga vari mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mwuri ya Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sondo rega, ini ndini maikove. Nasi mchirongwa, tinamu zare Stabile Dewa, wesanganu re Women's Academy for Leadership. Tukubata nyaya yezwe matambudziko, arikusangana nevanhu kadzi. Chichitarisa kuti nasi, izware International Women's Day. Ngatiende kuna Stabile, tinzwe zisere. Mzware Stabile Dewa ndi ino mkamichira mchirongwa chedu magadi ya nyisis. Aiwa, is Trinan. Mzware Stabile, nasi zware International Women's Day. Tu zewa maundro nyupa msorope zware?
Zware International Women's Day, ilo rino commemorate mswa 8 March gore. Raka tukoshira isu sema Zimbabweans, especially isu majimae newa nasikana. Zware no uya kutizo pemberera, shaturu kuita muma community, shaturu kuita muopenyu wedu, shaturu kuita kubrikita, nekusumu jirani kasema jimae, neku respect wa kwema rights edu sema jimae. And zware ili niku uya, takatari sana, nengula ya kawama shukuru mwenye kedu ya Zimbabwe. Apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru and inini ndakamirira organization yandoshanda yeWorld Trade madzimai yakwana nguva yekuti timuke tibatane tishande pamwe chete kudemanda marights edu sezvinotaurwa muconstitution. Hatifani kurara nenzara, hatifani kutambudza, hatifani kusara kumashure. Ngatibatanei tiise government yedu to account pazvinhu zvavari kutadza nekuti zadzikisa semapromisira vakambotiita munguva dzisaru.
Muzvare Dewa, tiri kunzwawo kuti hanzi muzvikoro umo vechidiki vakawanda vari kusangana nedambudziko rekuti vane varayiridzi vanovaudza kuti tikaita zvepabonde ndokwanisawo kupa magrids ekuti uendere mberi kuchikoro. Chinhu chikuru ichi chiri kusangana nevechidiki here ichi?
Ndizvozvo chaizvo, and zviri kuwanikwa pamalevels akasiyana from high school, matertiary, macolleges kumauniversities. Uko kwekuti unongochiziva kuti kumba kwenyu kwamuri kubva vatoita zvekusanzurudza kuti school fees iwanikwe ukwanise kuenda kuuniversity and you cannot afford to fail. Saka pamwe pacho unopedzisira wakumanipuletwa nemalecturers kana mateachers echirume kuti ngatirarei tese ndikupasise so that uende kumberi. Izvo zviri zvinhu zvisina kunaka, zviri criminal, zvinotyora mutemo. And tinokurudzira vasikana vari kusangana nematambudziko akadaro varipotewo kumaorganizations akaita sana WAPSUSU, even kuenda kunana Musasa vachiripota maviolations akadai, even kunana Zinasu chaiko kuti zvigadziridzwe. And varume vanoabusa sexual harassment vachirepa madzimai vasi mashungwe nekuti hazvisi pamutemo.
Tichitarisa matambudzika aya mataura zvakawanda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kadzi munyika, inyaya inogadziriseka here uyezve ndiani wacho anofanira kutora danho rekuigadzirisa?
Ini maonero angu machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya yelack of political will from my leaders edu kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanyofesa ari kukonzereswa nenyaya dzecorruption, and zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo semaleaders, and zvinhu zvinogadzirika izvi. Mamwe dzimwe nyika dziri kuzvitawana kunana South Africa, kunana Rwanda, munomatuka kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni oswera masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni oswera nenzara. Zvemunomuzvazi wenyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu. Aino zvakaoma tikada kupinda mugwagwa tichivatidzira vanhu vakadzi vanorohwa, vamwe vachirepwa, vamwe vachisungwa, but yatokwana nguva yekutonyatsoshinga tichitsvaga dzimwe nzira dziri pamutemo dzekuratidzira kuti hatisi kufara.
Aiwa, tinotenda muzvare Sitabele Dewa nekupinda muchirongwa. Kwamuri ndoti happy happy International Women's Day.
Thank you so much.
Mure Zimbabwe, tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa The Connection papeji redu reFacebook paVOA Shona. Chirongwa chinotanga na 8 tichizopera na 9 PM. Tichange tichiendera mberi tichibata nyaya yezvekukosha kwezuva reInternational Women's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei message paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munokwanisa zvekare kundibata paTwitter nepaInstagram @BigMike3BIGMYKE3, ndiyo username yangu. Nguva yangu ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Ana mama vanhukadzi, happy happy International Women's Day. Bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Mike. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzakabatwa nedambudziko rechirwere checoronavirus dziri kuenderera mberi nekucherechedza zuva remadzimai, kunyange hazvo vanhu vasiri kuungana. KuChina, kwakatangira chirwere ichi, nyika iyi yarumbidza madzimai ari kushanda munyaya dzezveutano. World Health Organization inoti madzimai 90 kubva muzana pasi rose ari mubazi rezveutano. Magungano haana kuitwawo kuSouth Korea neItaly, uko kwarurawo chirwere checoronavirus. Mauto eAmerica audza Voice of America kuti mumwe mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab, Bashia Mohammad Mahmud, aizikanwa nezita remadunirirwa rekuti Bashia Krahab, akaurayiwa nendege yemhando yedrone musi wa22 kukadzi kuSomalia. Mahmud anonzi akaurayiwa mudhorobha reSako pedyo nedunhu reJuba. Akaurayiwa mushure mekufungidzirwa kuti ainge atungamira kurwiswa kwemauto eAmerica muKenya neveAl-Shabaab, pakafa muuto mumwe chete wekuAmerica nechimwe chizvarwa chimwe chete chenyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, tinosanganazve mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinopedzisira nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel tina Reverend Dr. David Simango. Mufundisi Simango, mungatiudze pamusoro pevhangeri reupfumi?
Nyaya prosperity gospel tingada kujekesa kuti gospel zvinoreva kuti masoko akanaka kana kuti good news, masoko akanaka. Saka patinozoti prosperity gospel apa tinenge taikureva zviri kuitika nokuti vanoparidza prosperity gospel havapindi vachitivo nhasi ndiri kuparidza prosperity gospel havadaro nokuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vakahwanda vaine chinangwa chavo ndingada kukupai mufananidzo uri pana Mateo chapter 13 paverse 25 verse 24 panoti Jesu vakava pamufananidzo achiti ushe hwokudenga hwakafanana noumwe murume akadzvara mbeu yakanaka mumunda make. Verse 25 yoti asi vanhu vavata muvengi wake wakasvika akadzvara masawi pakati pezviyo. Saka panapa tine zvinhu zviviri, zviyo namasawi. Munhu wakadzvara zviyo ndiye Jesu wakadzvara vhangeri rakanaka rechokwadi reruponeso. Saka panonzi vanhu vavata ndizvo zvinotsanangura pamusoro pevafundisi kana kuti vakuru vakatendera dzidziso dzakaminama dzichipinda muchechi ndiko kuvata kakaita vanhu.
Ko kupfuma kwakaipa here mufundisi Simango?
Kupfuma chinhu chakanaka zvikuru, chinhu chakanaka. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti pano mutsao kuda mari nokushandisa mari nomutovo wakanaka. Saka shoko richiti kuda mari, the love of money, kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa. Saka vanhu vakauya kuzoparidza vaine chinangwa chokuda mari pasina chinangwa chokuda vanhu, ndipo panomutsao, ndo pane simba raSatani ipapo.
Kuve murombo kunoita here kuti munhu apinde denga?
Urombo hahukonzeri kuti munhu apinde denga. Kuva murombo hachisi chiratidzo chokuti munhu anogona kupinda denga kana kuti onzwirwa nyasha naMwari nokuda kwokuti kuti murombo. Hazvidaro, nokuti kana munhu uri murombo kazhinji kacho unotozopedzisira wava munhu anofunga zvakashata, unotozofunga kubira vamwe, unofunga zvinhu zvokutsotsa vamwe, unofunga kuita zvisakarurama. Saka urombo hakuna kunaka pamunhu. Urombo hunokonzera kuti munhu atokanganisika, atobva aipa. Chinopinza kudenga ndiye mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vese varombo nevapfumi havapindi denga nokuda kwourombo hwavo noupfumi hwavo. Vese vanopinda kudenga nokuda kwokugamuchira Jesu Kristu somuponesi wavo.
Sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vari ivo vanopfuma vega vatendi vavo vachitambura?
Ndo pane unyengeri manje ipapo. Saka mukaverenga Bhaibheri kubhuku raMatthew chapter 24, Jesu unotaura soko rimwe chete achiridzokorora soko rokuti musanyengerwa. Mazuva okupedzisira shoko guru Mwari raanotaura kuvanhu vose nderekuti musanyengerwa, nokuti kuchauya vanhu vakaipa, kuchauya zviprofita zvenhema. Saka munozoona kuti vanhu ava havanei nevanhu vavanoparidzira, asi vanei nokutora zvinhu zviri muvanhu vachizvifumisa ivo. Hatisi kutaura kuti mufundisi noanoparidza anofanirwa kuva murombo, hazvisizvo. Asi tiri kutaura kuti iko pano kumwe kupfuma kwokuti it's excessive. Unoona munhu achitenga ndege nhatu, ndege nemotikari kuita murabadada wemotikari dzinokwana 10, vatendi vake pasina kana nebhasikoro kana chimwe chinhu. Izvozvo ndo zvinotiratidza kuti iko apa hapana chokwadi chiri kuparidzwa, harisi vhangeri raJesu Kristu irori. Nokuda kwokuti iko vhangeri raJesu Kristu ndero Bhaibheri rinotibudza kuna vaEfeso, vhangeri raJesu Kristu is there to equip the saints. Kana uri mutungamiriri, you equip the saints, unengochibatsira vatsvene kuti naivo vasimukire, kwete kuzvisimudza iwewe wega wega.
Vatereri, nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. David Simango, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru kuna Tanonoka Wande nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Uye tinodawo kupa kutenda kukuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa Jesu isimba rangu muchirongwa chino. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochimbotarisa nao dzemitambo. Vamwe vakuru vakuru musangano reConfederation of African Football kana kuti CAF vanoti varamba kuti Zimbabwe itambire mutambo wayo neAlgeria munyika mushure mekunge vati nhandare dzose dzemuZimbabwe hadzina kukodzera kutambirwa nhabvu. Izvi zviri kuuya apo veZifa vaimbenge varamba vachiedza kuti sangano renhabvu ridzoke ridzore mutambo uyu kuti utambirwe kuBarber Field Stadium muBulawayo. Mutedzeri wemunyori mukuru muCAF vaAntony Bafour vaudza Studio 7 kubva kuEgypt kuti itumire mubvunzo asi pataenda kumhepo mibvunzo iyi yanga isati yapindurwa. Mukuzeya nezvemamiriro aita zvinhu pamutambo weZimbabwe neAlgeria, tabata mutungamiri wesangano reZifa vaFelton Kamambo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
Takagara varambaka kuti havadi kuti titambire muZimbabwe nenyaya yemastadium zvedu, but tine prosesi yatiri kuita yekuedza kuapila. Saka vanhu vari kubata information mapiecemeal kuti vakapindura tsambei vanenge vaibata zviri zvisiri official voda kuti ndo position yavapo. Isu tikiri ne tarisiro yekuti maengagements atiri kuita neCAF inokwanisa kuzotibvumira kuti titambe muno. Tichabuditsa an official position eZifa after tapedzerana neCAF. Hatisi kuda kuti tichi pauya tsamba toti zvakati, pauya tsamba toti zvakati, because pane matsamba ari kuchinjana macommunication.
Asika nemamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofanotarisawo zvakare mberi kuti moenda kuZambia, moenda kuBotswana, moenda kuSouth Africa. Muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei?
Tine fallback plan yatinayo kuti indeivende kuti zvazorambisisa bhodhi ragara pasi kuti toita sei. Pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai, but hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo, tida kutambira muno muZimbabwe because kutambira mamwe dzimwe nyika kunotipa disadvantage. For example, travelling yekubva kuAlgeria tida kuenda kuSouth Africa, hapana econnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa27, saka tinenge takutosvika musi wa28. Maplayers edu hakwanisi kuzorora nekuzotrena because game racho renge ichizotamba usa29.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa kuAlgeria iyi ndeCoronavirus. Mambotaurawo here neCAF kuti zviri kufamba sei? Nekuti tiri kuona kuti kuSenegal mitambo yebasketball yamira, kunana France, kunana Italy mwe mitambo yambomira.
Takavanyorera veCAF kuti kwatiri kuenda uku ndo mamirira akaita in terms of coronavirus, saka havasati vatipindura patsamba iyoyi. Wezi taitokumbira kuti kana zvaitoita imichi yacho yepostpona kana kuti kutsvaga a neutral venue isina kumboripota makesis acho.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai pasina kuwirirana kuti hurumende iri kuzadzikisa here chivimbo chiri mubumbiro remitemo chekuti madzimai awaniswe mikana. Mumwe mukuru munyaya dzezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, voramba kuti pane munhu akabatwa nechirwere checoronavirus munyika ari chizvarwa chekuChina. CAF inonzi yaramba zvakare kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika mushure mekunge yati nhandare dzose dzemuZimbabwe hadzina kukodzerwa kutambirwa nhabvu yepamusoro-soro, asi Zifa inoti ichiri kumboedza kuti ipuhwe mumwe mukana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichiti muve nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza6, asi iko zvino ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika